manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, Gumiguru 24, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mumiriri wemabhuku tafara mudare reparamende vaJames Chidhakwa vakapambwa nekurohwa zvakaipisisa nezuro nevanofungidzirwa kuti vasori. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira muSouth Africa zvichishora hurumende yenyika iyi nekutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vanhu mazana manomwe vanonzi vafa muGaza kubva nezuro mushure mekubhombwa neIsrael. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinobva kumapato ezvematongerwo enyika anopikisa nemasangano akazvimirira oga zvaratidzira zvichishora zviri kuitwa nemutungamiri wenyika iyi Vasiri Ramaphosa nebato ravo reANC zvekutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avari kupomerwa mhosva yekubirira sarudzo nekutonga nedemo. Zvizvarwa izvi zvanga zvichifamba mumigwagwa zvichiimba uye zvaendesa tsamba yenyunyuto kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika zvichikurudzira kuti South Africa isapesvedzere Zimbabwe kuita zvakaipa. Vanga vachifora vanosanganisira veCitizens Coalition for Change South Africa, Crisis in Zimbabwe, Not My Name neSADC Citizens Democratic Society. Vanhu vakawanda vari kutiza muZimbabwe vachienda kuSouth Africa kunopotera kana kutsvaga mabasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaJerry Chauke vesangano reSADC Citizens Democratic Society uye vari nhengo yebato rinopikisa reCCC kuti tinzwe zvizhinji.
Nhasi tanga tine kuratidzira paJerko, Office of International Relations in South Africa, tiri vebato reCCC.
Chinangwa chikuru changa chiri chei?
Tachitarisira nekunyunyuta neinterference iri kuitwa neSouth African government nebato rinotonga reANC, kunyanya Secretary General wavo Vafikile Mbalula naPresident Cyril Ramaphosa vari kunyanya kupinza mhino dzavo nekutongwa nemusarudzo dzedu dzakapfuura dza23 August 2023. Vari kuindoza munhu akaluza maelections vanova inova Mnangagwa. Vakadarozve munhu anowanikwa ari pakukurudzira kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe muno muSouth Africa, asi apa variwo vakukonzera kutambura kwavo kunyika yeZimbabwe.
Makwanisa here kuzvisvitsa kuofisi yavo kana kwavari?
Takwanisa kuzvisvitsa kuofisi yavo International Relations, vaunza mumiriri wavo auya kuzotambira zvinyito zvedu.
Tarisiro yenyu yochiva yekuti kudini kuseri kwekutambirwa kwazvo?
Vanofana kutaridza kuti ivo vasiyana nekupindira nezvematongerwo enyika yeZimbabwe, uyezve vanofanira kuwanikwa varipo pakukurudzira kuti bato reSADC rizadzikise marecommendations avo pasamit yavo iri kutevera.
Zvikasabuda sekukumbira kwamaita, matanho amunotarisira kuzotora ndeapi?
Tiri kutarisira kuti kana zvikasabuda izvozvo, tiri kutarisira tichazodzoka futi kuofisi kwavo ikoko tichizotarisira zvakati simbei. Taedza kuti tikokorodze vamwe vedu vese maZimbabwe vedu ese ari kutambura muno muSouth Africa tichizotarisira futi kuofisi yavo iyoyo. Tiri kuzvipira futi kuti tichandotarisira futi kuofisi yavo yeSADC vachange vaine musangano wavo iyoyo.
Nengo yebato rinopikisa reCCC vaJerry Chauke vari parunare kuPretoria South Africa na Ivan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan abatawo munyori anoona nezvegwara remusangano muZANU PF mudunhu reCape Town, Dr. Philip Kamutefa, kuti tinzwewo maonero avo.
Aiwa, hazvishande, zvino hazvishande, they even tried it here in this side in Cape Town, saka vakasungwa, saka it's a toothless dog barking, saka it's a waste of time. They are wasting and nobody is going to entertain them because my elections were done and dusted. And now what we want in this Zimbabwe is that Zimbabweans, we must unite. And then we must stand with one voice to encourage and agree development in Nigeria, not this all this nonsense.
Ngati tariseiwo kuti imi munoona sei zvichemo zvavari kuchema nazvo mukuratidzira kwavaswera vachiita uku sei vana veZimbabwe.
Those guys are sponsored. You know, some guys who sponsor those guys, they give them some little bit of cash and say, go and make some noise. But nobody's going to listen to them. They're not even registered to vote. They never voted. You know who they are, who are cheated, but there's nothing they can do.
Imi zvamuri kudzingirira naona zvonde zvipi se vanhu vemusangano weZANU PF vari kunyika yeSouth Africa.
Tinokurudzira kuti vana vari veZimbabwe veSouth Africa, potai muchienda kumusha, muchinoita develop kumusha. Development inodiwa kumusha. You know, that's why we find out kuti one thing yatasiyana nevachena. What they were doing, they were milking African resources, developing their countries. But you see, now when we go abroad now, we forget about our country, which is wrong. So we must, whether we're in diaspora, we must work, not forgetting home. There's a lot of business opportunities in Zim. And people in Zim, they are making money. They are making money in Zim. So, Kamariga Wawana, invest in Zim. Maria Wawana, invest in Zim.
Munyorano naneje gwarare musangano mubato reZANU PF mudunhu reCape Town kuSouth Africa, Dr. Philip Kamutefa, vari parunare kwakare kuCape Town na Ivan Zininga weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudzidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo yeLetmasocha vanodzidzisa paDivry University muno muAmerica vari kukurudzira Zimbabwe kuti igare yakagadzirira kukanganisika kweupfumi zvichikonzerwa nehondo pakati peIsrael neHamas. Vari kuyambira kuti hondo iyi inogona kutanga kupararira mudunhu rose reMiddle East kana Israel yakaenderera mberi nekutumira mauto kupinda muGaza. Hurumende yeAmerica iyo yakatotumira ngarava dzehondo kuMiddle East uye ikati mauto ayo agara akadzipakatira iri kupomera Iran mhosva yekubatsira Hamas. Asi Iran iri kuramba zvipomerwa izvi. Bazi rezveutano muGaza Strip rinoti kubva nezuro kusvika nhasi kwaurayiwa vanhu mazana manomwe nemauto eIsrael. Vafa muGaza neWest Bank vadarika zviuru zvishanu nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 5791 kubva zvakatanga hondo iyi. MuIsrael vanhu vafa chiuru chimwe nemazana mashanu kana kuti 1500. Zvimwe zvikwata zviri muLebanon, Syria neYemen zvatotanga kurwisana neIsrael. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata muzvinafundo masocha.
Hondo yekuIsrael neHamas inogona kuvhiringidza chaizvo upfumi hweZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose, nokuti pari zvino tinoona kuti Israel iri kurwisa chaizvo ino urongwa kwokuti itopinda muGaza. Zvinova zvino zviri kutsamwisa Iran neHezbollah iri muJordan, vatotangavo kukanda makobvu namatete mashoko pamwe chete neHezbollah kutokanda namabhambo.
Zvamira zvakadaro, maonero enyu ndeyekuti hondo iyi ichafamba sei?
Pari zvino maonero atiri kuita ndiwo kuti hondo iyi inogona kunge ichaspreada kuMiddle East kose. Nzvimbo iyoyo yekuMiddle East inosanganisira vana Saudi Arabia, Jordan, Iran, Iraqi, vana Israel, kunobva mafuta epetro nedizeri. Saka zvinowanza zvavhiringwa izvozvo, mafuta nedizeri mapurize acho otanga kukwira. Kungokwira chete kuri kuita mafuta epetro nedizeri kukwidza zvino munyika zvinenge zvinozobva zvichivhiringa ufumi hwenyika. Sekare handi hondo yoga iri kuitika iri kuvhiringa ufumi hwenyika. Tinoziva kuti kuRussia nokuUkraine kuri kuindira hondo mberi kwaiwani kwana fertilizer vana gorosi zvaakunge zvisati zvichafamba zvakanaka.
Zvamira zvakadai zvoitwa sei kuti zvinhu zvigadzirike nyanya muZimbabwe panyaya yeupfumi?
Tisamagariro andigara ndichitaura kuti zvikonzero zvose zvehondo hazvifaniri kunge ari maexcuses angapiwa nevehurumende kusakwanisa kuvandudza upfumi hwenyika yeZimbabwe, nokuti handi Zimbabwe chete inoafektwa nehondo idzi.
Senyanzvi yezveupfumi, munofunga kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzingagadzirire sei zvatingaone zvichizobva kunzvimbo iyoyi yeMiddle East panyaya yekuti upfumi hwemunyika dzavo husaondomoke panguva iyi yehondo?
Isu pachedu tinofanira kunge tine masolution edu kuti kana zvakati zvikaitika tinozvifambisa sei. Pasina hondo yeHamas neIsrael iyoyi, ufumi hweZimbabwe hwaingoremera vanhu. Saka kuti tizopomera hondo iyi kuufumi hweZimbabwe, ndo zviri kuvhiringa ufumi hweZimbabwe, handioni kuti chingava chinhu chakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose, muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University muno muAmerica vari parunhare kuOhio naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Ongororo yakaitwa nehofisi yaAuditor General yemashandisirwo akaitwa mari dzekusimudzira matunhu inoratidza kuti makanzuru mazhinji haana kushandisa mari idzi zvakanaka, uye udzimwe nguva hurumende yaitotadza kuapa mari dzacho. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravachangoburitsa vakafanira kubata chigaro chaAuditor General amairi yakujinga vanoti zvimwe zvirongwa hazvina kutomboitwa nekuti makanzuro ainge asina kutombopiwa mari kunyange mari idzi dzaive mubudget. Vanoti semuenzaniso, kubva muna 2019 kusvika muna 2021 kanzuro yeHarare yainge yakaronga kuita zvirongwa makumaviri nezvinomwe, asi zvirongwa zvishanu chete ndizvo zvakaitwa. Vaive meya veHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakakundikana kuzadzikisa zvimwe zvirongwa zvavo nekusapiwa mari.
Mari yacho inenge isina kutobhuya mabudiro anoita mari yacho. Kazhinji kacho imi kunenge muno program vataura program iyaiya vanobhadhara mari ikoko.
Panyaya yekuti vaita zvirongwa zvisina kubvumiranwa mukanzuru, vamafume vati izvi zvaiitika zvakanyanya asi vachinakurira hurumende nyoka mhenyu.
Ivo ndivo vanopinda sehurumende muhurongwa hwatinenge tisina kuwirirana. Kana vachiti tisina kubhajeta ndoo njiya zviya zvaitengwa nehurumende mafaya tenda nemamwe mapampu emvura, mari iyoyo haina kana kungosvika kuloka gavhumendi, yakangotorwa kubura guru rehurumende nemakonzo akanga achitora ari kuhurumende. Inyaya yokuti makonzo awa ndiwo anogara padora renzongo.
Auditor General vanotiwo mamwe makanzuro asina kushandisa mari idzi zvakanaka anosanganisira masvingo neruwa, uye mamwe akaita sekusile lupane aitora nguva inodarika mwedzi mitanhatu asati ashandisa mari dzaainge apiwa. Auditor General vashorawo bazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu, iro vanoti rainge risiri kuongorora kuti mari idzi dzaishandiswa sei. Vanotiwo kushayikwa kwemutemo unoona nezvekushanda kwemakanzuro ematunhu kana kuti maprovincial councils ndiko kuri kuita kuti mari idzi dzisafambiswa zvakanaka sezvo pasina anoongorora kuti dziri kufamba sei. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mune rimwe sangano rinomirira vagari muHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vaudza Studio 7 kuti zvabuda mugwaro raAuditor General ndozvavagara vachitaura sevagari.
Asi vaita zvakanaka, tingati vakafushinura zvinhu izvi vakazvisa pachena nechikonzero chekuti zvinoita kuti tibatsirikane kuti hurumende yedu ive nenderera mberi, uyezve mafambisirwo emari dzetingati dzedevolution idzi dzive dzinofambiswa zvakanaka.
Vatiwo hurumende haisiriyo inofanira kutara kuti mari dzedevolution dzoshanda sei sezvange zvichiitwa nevaive gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti zvaburiswa naauditor general zvinoratidza mamiriro akaita zvinhu mumapazi ose ehurumende.
Inongo sign, it's a signal, yukunuto rajiza uchi. Hakusi ku Ministry of Local Government chete. So hakulewa uchi atina ma institutional framework. Yekuita follow up ma projects, nukuita monitor, nukuita evaluate ma projects. Zishirewa isu kutimarizu kungo jijiwa, zisina follow up.
Tina ukwanisa kunzwa, divire bazi rejumatunu, sejomuta uriwe bazi ilwa Gabriel Mashora, vange vasiri kudaira na reposha yavo. Bumbiro remtemo enyika, rinosungira kuti zvikamu zvishanu zvebhajeti rese renyika zviende kumakanzuro ekumaruwa nemadhorobha kuti mari ishandiswe pazvirongwa zvebudiriro zvakaita sekuwanisa vanhu mvura yakachena, kuvaka zvikoro nemakirinika nezvimwe. Bazi rezvemari rakatanga kupa makanzuro mari iyi muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Varimi vechidiki wakawanda munyika vanoti kunyange vanga vaine tarisiro yegohwo rakakura mwaka wekurima uno, chishuo chavo chave kupwa setsime sezvo vachiri kumashure negadziriro dzavo dzekurima. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti vari kusangana nezvipingaidzo mukuita basa ravo, izvo zvinosanganisira chizivano pakuwaniswa zvekurima nehurumende, kunonoka kupiwa mbeu uye kushayikwa kwezvikwanisiro. Murimi wechidiki wekumateta 2 munzvimbo yeGokwe, vaWillard Mutoti, vanoti mbeu inowaniswa vanhu nehurumende haisati yasvika mudunhu ravo.
Mbeu haisati yauya, vakapiwa vanhu mafertilizer. Vakapiwa vanhu mafertilizer, vanhu vanga vari mumagurupu, vakanyorwa mumagurupu. Anga ari magurupu ekunzi vanhu vachere makomba here, vandopfumvudza here. Saka vamirira mbeu yacho, minoti ichauya rii. Ndonyaya hombe iriko kunoku.
Asi mumwe womurimi wechidiki wekumhondoro ane mukurumbira vaTerence Maposa vanoti vagadzirira havo kurima mwaka uno.
Iva mwakaita seni takatoisa dzimembesa pasi nezvatakaudza neve vanoona nezvemamiriro ekunze kuti mvura inogona kuita shoma. Saka tiri kungoedza kuti kuda mbesa dzekutanga ndo dzinogona kuita. Asi kana yafuti zvinezvi tinongopa mhare zvakare kuitira kuti tisingazivi kuti dzatadzara pekutanga o pekupedzisira ndedzipi dzichaita. Asi gadziriro ndingati dzapa chidanho chepamusoro nekuti ndiwo mwaka wacho wekurima. Saka zvese zvinoda kuti zviitwe nekuiswa panzvimbo. Ndingati zvapo kwandiri uye nevamwe vakanditenderedza kunharaunda yedu.
Mumwe murimi wechidiki zvekare achitungamira sangano rinomirira varimi vechidzimai vekumaruwa reZimbabwe Land and Agrarian Network, amai Nyasha Chiwawirwa Murize, vanoti mbeu yadhura samare zvichakanganisa vechidiki vakawanda vanoda kurima.
Semenza msoni kape kuti 25 kg yemisid iri kutangira pamari inoita iyo $80 kusvika $100 zvichienderawo nekuti yatengwa kupi. Asi tichasamaridzi tinoona kuti varimi vazhinji havadzikwanisi nokuda kwokuti kunyange pamupa vanotengesa zvinhu zvavo havakwanisi kuwana return kana kuti value inozokwanisa kuti zvekare kana vange vakuda kutenga mainputs vange vachizokwanisa kutengo kunyange muzvitoro zvinotengesa mainputs akasiyana siyana aya.
Wechidiki anoona nezvekubuditswa kwemashoko kusangano reHill Zimbabwe vatapiwa naShechiriga vanoti pane rusarura rwuri kuitika pakupiwa kwembeu yehurumende.
Varimi vari kumaruwa vanga vawana batsiro huru chose nekuda kwekugovewa kwembeu nezvimwe zvokurimisa. Asi chirongwa ichi chasvibiswa nokukanganiswa nokuda kwekumbunyikidzwa uye kunyimwa zvikwanisiro kuri kuitwa avo vanozivikanwa kana kufungidzirwa kuti vanotsigira mapato anopikisa. Izvi zviri kuitwa nevatungamiriri vebato riri muhurumende hazvisi pamutemo uye zviri kukonzera kupokana nekuvharirwa panze kwevechidiki vane simba nepundudzo yekugona kurima.
Munyori mubazi rezvekurima vaObert Jiri vabatisa Studio 7 pasi sezvo vanga vavimbisa kupa muono webazi ravo pazvichemo zvevechidiki ava. Asi mudhumeni mukuru kukambani yembeu yeSidco amai Wendy Madzura vanoti vechidiki ngavagadzirire zvakazara kurima zvine mutsindo gore rino.
Toda kukurudzira varimi vechidoko nyika yose vanorima ndima dzakasiyana siyana kuti ngatiitei chipatapata kugadzira minda kuita land preparation panguva ino yemwaka. Tochienda isusu panyaya yesarudzo yezvirimwa. Tinokurudzira vechidiki nevarimi vamwe vose kuti dei vari vasarudza mbeu zvine hungwaru. Kana varimi vedu vachinge vasarudza mbeu nezvirimwa zvine hungwaru vanokurudzirwa kuchizodyara nemwero kwawo nenguva kwayo kana mvura inokwana kumeresa nekuburisa mbeu ichinge yanaya.
Sachigaro webhodhi resangano reAgricultural and Rural Development Authority vaIvan Craig vakurudzirawo varimi vechidiki kuti vazogona kuchengetedza mbesa dzavo kana dzaibva.
Kana chirimwa chedu chenge chaibva ngachichengetedzwe kuti mukadzi sango dzisapinde, ngachichengetedzwe kuti moto wesango usapinde, ngachichengetedzwe kuti mbavha dzisapinde, ngachichengetedzwe kuti idzo mukadzi atochengeta pamusha dzisapinde mumunda zvakare. Uyezve zvichiri mumunda pane tupukanana kana tupembenetwe sango tinogona kuya tichidya, tiri kuchibage chipfukuto chinogona kuya kunodya chodzikisa unaku neuremu wechirimwa chedu.
Varimi vechidiki vanoti vari kusangana nematambudziko akati kuti mubhizimusi rekurima, zvavanoti zvinovaodza moyo, vopedzisira vasiyana nekurima vave kutsvaga dzimwe nzira dzingavawanisa kurarama dzakafanana nekuita chikorokoza kana kuenda kune dzimwe nyika. Asi kunze kwematambudziko ekushaya zvikwanisiro aya, varimi vose munyika vakatarisana nedambudziko remvura inonzi inogona kurambira mudenga kana kuti El Nino. Varimi vari kukurudzirwa kurima mbesa dzinokurumidza kuibva kana kuti dzisingadi mvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbo vamiriri vemabhuku Tafara mudare paramende vaJames Chidakwa vanova nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanonzi nezuro vakapambwa kutotywa uye kubayiwa Jackson risingazivikanwe kuti rainge riinei nevanofungidzirwa kuti vasori. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Chidhakwa vanonzi vakapambwa nezuro Maneru vakarohwa zvakaipisisa uye vakasiyiwa vatsikwa makumbo nemotokari. Vanonzi vakadzurwa motsi dziri mumusoro zvakapa kuti vasare nemavanga. Vakazosiyiwa vakandwa mune rimwe sango kuAuctuarus. Vachitaura neStudio 7 vaAlbert Chidhakwa vati vari kurwadziwa zvikuru nekushungurudzwa kwemukoma wavo.
Tanzwa kukashikamadzwa nekushamisika nekurwadziwa zvakanyanya nekuona hama yedu James Chidhakwa anovemukoma wangu. Akarohwa, akapondwa pondwa miri yese, akarohwa sembwa yapinda mumba. Nevanhu vanofungidzirwa kunzi vanogona kunge vari muhurumende.
Vanongora nezvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vashora nyaya yekupambwa kwevanhu vachiti zvinonyadzisa zvikuru.
Vanganyura nyika. Nyika haisisina chimiro, haisisina kugadzikana.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa asati audzwa nezvekupambwa kwavachidhakwa.
Police atataona report iyo nicha totarisa kuti station yacho yakafanira kunge itwana report vana here.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch nemamwe vanoti vanopikisa hurumende muZimbabwe vakawanda mumakore maviri adarika vange vachipambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Zvichakadaro bato rezanu PF nasi raita musangano wePolitibro pamuzinda waro wezanu PF headquarters muHarare, apo mutungamiri waro vaEmerson Munangagwa vataura vachizivisa bato ravo nezveurongwa hwesarudzo dzemabai election dziri kutarisirwa kuitwa muna zviita musi wa9. Tevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati nyaya dzekuitwa kwesarudzo dzemabai election inyaya dziri mumatare nekudaro bato ravo harina zvarinotaura uye zviri kutaurwa nezanu PF hazvinei navo. Sarudzo idzi dziri kuuya mushure mekunge vari kuzviti ndivo vakabata chigaro chemunyori mukuru mubato reCCC vasengezo chavangu vadzinga nhengo idzebato iri mudare reparamende nemumakanzuru kunyangwe vakuru vebato iri vachiti mutorwa. Asi vanongura nezvematongerwo enyika vakazvimirira vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti bato reCCC rinofanirwa kusiyana nezvesarudzo rodzokera kuvanhu.
Bato reCCC ngariregedze kuzvinyengedza kuti pane chimuko, pane hurongwa hwavashabangu vari kuda kuedza kubvuta bato reCCC kubva kuna vachamisa nevamwe avo vachitumwa nekusokoswa nebato rezanu PF. Chiripo ndechekuti kuparamende nekumakanzura kusina chiriko.
Nyaya yematambudziko ezvematongerwo enyika muZimbabwe iri kutarisirwa kuzeyiwa nesangano reSADC, asi hapasati pasitarwa zuva remusangano uyu sezvo musangano mukuru weExtraordinary Summit yeSADC waifanirwa kuitwa mangwana wave kunzi uchazoitwa panguva inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Mabasa ekuvaka ari kuitwa munyika anonzi ave kukanganiswa nekuda kwekukwira kwemutengo wesiment uye kushayikwa kwainonzi ave kuita mune zvimwe zvitoro zvinotengesa zvekuvakisa. Muzvitoro mairi kuwanikwa simendi inonzi iri kutengeswa nemitengo iri pakati pemadhora gumi nematatu kusvika kumadhora gumi nemasere patsaga remakirogiramu makumi mashanu kana kuti 50 kg. Mumwe ane chitoro chinotengesa zvekuvakisa ari panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center kumashanaland east vaonest madzara vanoti vatove nenguva vachisangana nedambudziko rekushayikwa kwesiment.
Kushayikwa kwayo nekubva kwaya kuita tikutasa sekuti ndotengesa mahardware ndikuzotengera chinzve magetsi zvimache planting ndokunge munhu aona siment avaka imba aplaster nekudaro manje kuti iri kushayika kana panenge yawanika yaita $15 bag rimwe chete. Mabhiridzi acho anokwanisa kunge achitengwa zvino havachakwanisa, ari kuvaka wacho havatokwanisa, kapenda yacho haasina basa, plumber wacho haasina basa, electrician haasina basa.
Mumwe mushandi weimwe kambani inoita zvekuvaka iri muHarare asina kuda kudomwa nezita achiti haabvumidzwi kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti kudhura pamwe nekusawa nekwanyore kwesiment kwadzosera shure mashandiro avo sezvo vaive kushaya mabasa ekuvaka mumazuva ano. Vachitaura vakazvimirira vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komalisa vari Joyce Ngwenya vanoti kushayikwa kwesiment pamwe nekukwira kwemutengo mucherechedzo wemamiriro anenge akaita upfumi hwenyika.
Saka zvese izvi zvizvi zvinokanganisa nekuti kana tabutaura nyaya yedu iyaiya yamasanction ichireva kuti pane mamwe mainput anenge akushayika manje toona kuti nyatiri dzamagetsi dzinooneka toona kuti dhora redu riri kuramba richireruka. Saka zvese izvi zvinokonzeresa kuti maconstruction materials ange achishomekana asi ndingangoti hangu kwaiko zvino zvingango zviri zvekuti masimendi kambani mashoma ane cartel. Saka vakaita sekuti zvinhu zviri kushota mitengo yatinotwinirei muchaona hairi kuti kana zvikazonzi aiwa mutengo wesamende wanzingauti svikakusvika pa$18 kana kuti $30 isiyachajawi kuwanikwa.
Saka dambudziko iri riri kukonzerwa nei? Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara vanotsanangura.
Tiri kuona kuti munyika demand yesimende iri kukwira zvakanyanya zvichikonzereswa nekuwakwa kuitwa mainfrastructure projects ari kuitika even tine mahousing projects akawanda ari kuitwa nemaprivate developers even wana mainfrastructure projects ehurumende madhamu marodha zvese izvozvo zviri kuita kuti demand yesimende ikwire zvakanyanya.
Dr Chitambara vanoti chimwe chiri kuwedzera kukwira kwemutengo wezvinhu munyika kusanganisira siment kusagadzikana kwedhora remunyika.
Then mitengo zvakare taona mitengo ichikwira zviri kukonzereswa number 1 nekukwira kwaita mafuta edzimotikari zviri kukonzereswa nekudererwa kwaita even mari yemuno kunoita kuti zvavanotenga zvekugadzirisa zvinge zvichikwirawo zvavanotenga kunze kwenyika. Saka zvinoafekta mitengo yezvinhu zvinoafekta mitengo yesimende. Saka ndo zvatiri kuona pane ino nguva demand iri kuramba ichikwira uye zvakare cost yekuproducer simende iri kuramba ichikwira zvichikonzereswa nekukwira kwemacost drivers anosanganisira nyaya yemafuta.
Munyika munonzi mune makambani mana chete ari kugadzira simende pari zvino anoti Pretoria Portland Cement Zimbabwe iri kuBulawayo, Seco Cement Limited muHarare, Sino Zimbabwe Cement Company iri muGweru, Nekaya Cement iyo yaimbozivikanwa seLafarge Cement Zimbabwe iri muHarare. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumakambani aya sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Cement yanga ichimbowanikwa munyika inonziwo yakawanda yacho yanga ichibva kunyika yeZambia. Musakangano wachirongwa The Connection na 8 PM apo tiri kutaura nevechidiki nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika paine kunetsana pakati pezanupf neCCC. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyemina Taboka Ncube.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 24 Mfumfu 2023 ngoThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Owake waba ngumeli wetafara mabhuku edalele parlamente engowebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change umnumzana James Chidakwa ubika ethunjwe izolo emzini wakhe ose Akturasa.
Kuwa uRamaphosa sicela ame nabantu. Sicela ubaba uRamaphosa ame ne SADC report. Ngoba le report inamandla ukudlula i report ye ZEC. I report ye ZEC iyo le yamanya announce ama results awamanga.
Abasekeli bebandla ele TCCC abase South Africa bamanyene lezinye izizalwane zeZimbabwe ezifole ezitshengisela zikhonona kumongameli Cyril Ramaphosa zisithi kwachiyane lokusekela umongameli Mnangagwa. Uhlangothi lwezomvikela kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ole UN Security Council lukhangele lokuqhuba umhlangano wokuhlaziya impi ephakathi kwe-Israel lebutho leHamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Abasekeli bebandla eliphikisayo ele TCCC abase South Africa bamanyene lezinye izizalwane zeZimbabwe ezifole ezitshengisela ziqonde emahofisini kamphathi ntambo wezokudlelana kweSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePretoria namhlanje. Laba bantu besithi umongameli Cyril Ramaphosa akachiyena lokusekela impumela yokhetho olwenziwe eZimbabwe lonyaka ngoba lwaba lokuqilibezela. Uthuso Khumalo siphala lodaba esePretoria kwele South Africa.
Bebecula begida ingoma zomzabalazo abakade betshengisela laba bafika emaofisini ogatsha bezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe bethwele amabhakani lemibhalo ekutaza lelo lizwe ukuthi lingasekeli ungcindezelwa kwaZulu weZimbabwe. Esethulela iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa izikhalazo zabo, umgcinihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu usole umongameli Ramaphosa ngokwenzela amhlophe umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi iqula le-SADC eliqapha ukhetho likubeke kwacaca sobala ukuthi ungene kuleso sikhundla ekhethweni olube lokuqilibezela okukhulu.
Kuwa uRamaphosa sicele ame nabantu. Sicela ubaba uRamaphosa ame ne-SADC report. Ngoba leya report inamandla ukudlula i-report ye-ZEC. I report ye ZEC iyo le yamanya announce ama results awamanga.
Le indwe kuyagcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Siphathiswe Ndlovu yena ke othe akakuzwisisa ukuthi kungani uRamaphosa lenkokheli zebandla lakhe ele ANC bengakuzwisisa ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwaqilibezelwa.
Sifuna abuyele asebenzisane leSADC babuyele babuyele ku report yabo si, ama election uma kunendlela ukuthi iqalwe kahle kabusha kube ebeqale phansi abe free and fair.
Ilunga leCCC unkosazana Petronella Mutshenje uthe nguye uRamaphosa oseze wabangela ukuthi kube nzima ukuthi inhlanganiso yeSADC ibambe udaba lweZimbabwe ngokuphuthuma.
Waphazamisa uRamaphosa ngokuthi atshengise ukuthi yena usesayidini lika president wethu yena sithina siyakhala ukuthi ama elections arigiwe kodwa yena iyaqhubeka ukuyamcongratulate upresident kuwrong khona lokho.
Unkosazana Sikhulile Jabalala isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa uthe ubezotshela uRamaphosa ukuthi lokho akwenzayo ngezinye zezizathu ezenza abantu bengabuyeli ekhaya.
Sifuna ukubuyela ekhaya. But ilizwe lethu aliko right nendaba yokuthi we are depressed, we are facing a dictatorship. Asihlalanga kahle elizwe lethu, siyasokola eZimbabwe.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Zenzo Khumalo yena uthe ubezotshela uRamaphosa ukuthi umnangagwa wakhe lo amsekelayo uvalele amalunga ebandla le-MRP ayisitshiyagalolunye 9 ejele kungelacala abalenzayo.
We are not refusing ukuthi siye Zim, but all what we want is asisapote ukuthi sibuyele ekhaya. Akhondeme each and everything yenzakala ngomnangagwa.
Isiphathamandla se-ofisi yogatsha lobudlelwano be-South Africa lamanye amazwe umnumzana Linda Maso wemukele izikhalazo zabakade betshengisela laba wathi uzazisa lapho okufanele ziye khona. Kusenjalo isikhulumeli sebandla lezanu-P F kwele-South Africa umnumzana Walter Msununguli Mbongolwane uthi okwenziwa ngabe-CCC yikuchitha nje isikhathi.
URamaphosa bayakwazi ukuthi kwenzakaleni eZimbabwe, bayakwazi iqembu elinqobileyo, yingakho behambe bayafakaza ngesikhathi egcotshwa umongameli waseZimbabwe.
Le yinto abe-CCC kwele-South Africa bathi ngamanga aluhlaza athokozelwa iZANU-PF ngoba isazi mhlophe ukuthi nxa kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe kayingeke yanqoba. Melesibo 7 ePretoria kwele-South Africa inguThuso Khumalo.
Oke waba ngumeli weTafara Mabhuku edalela eParliament engowebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change umnumzana James Chidakwa ubika ethunjwe emzini wakhe oseActuras duzane leHarare izolo ngabantu abacetshengelwa ukuba zinsoli zikahulumende kubika umlondolozi Ndlovu.
UChidakwa ubika ehlukumezwe ngendlela ezijiyeneyo okugokela ukuchaywa walinyazwa kakubi wahlatshwa ijekiseni elingaziwa ukuba belilomuthi bani njalo wagxotshwa inyawo ngemota. Ugcine etholakala elimele kakubi kokunye okuligusu okuse-Acturas namhlanje. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uchasisa ngokwenzakale kuChidakwa.
Indaba yokubana siyakhilizwe sithuthukiselizwe iZANU-PF ikhetha ukulimaza abantu uChidakwa kuthakithwe ngenxa yokubana ngumbutho wabantu abampela-ke ilunga le-TCC emavuku laseZimbabwe.
USiziba utshele intatheli izindaba ukuba okwenzakale kuChidakwa ukumangelwa emapholiseni, kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi kabakatholi imbiko yalolu daba.
NjengeZimbabwe Republic Police ithanda kwazisa uZulu ukuthi kathesi sikhuluma iripoti leyi lokho singakayitholi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Matthias Dube uyakusola ukuthunjwa lokuhlukunyezwa kukaChidakwa.
KaChidakwa siyayisola kakhulu ngoba ethekisa ukuba kunabantu abayenza ubumbi eZimbabwe. Akumelanga sikwakuzalo uhulumende nakuhlolisise lokhu
ngiyayisayiswa. Ingcitshi ezicubungela ezombusazwe zithi ziyazisanda izehlakalo zabasekeli be-CCC abahlukunyezwayo ngendlela ezihlukeneyo ezigoqela ukutshaywa, ukwethusela nokubotshwa lokunye ngaphambilini langemva kokhetho zisithi ukukhulumisana phakathi kwebandla kwamabandla omabili eleZANU-PF lele-CCC yikho okungaqeda ukufuthelana kwezembusazwe okuselizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lwezomvikela kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UN Security Council lukhangele lokuqhuba umhlangano wokuhlaziya impi ephakathi kwe-Israel lebutho le-Hamas. Lo mhlangano uqhutshwa ngesikhathi iMelika icebise i-Israel ukuthi ime ukuthumela amabutho ayo eGaza ukuze kukhulunyiswane kukhululwe abathunjiweyo njengoba kusesatshelwa ukuthi impi le ilakho ukumemetheka e-Middle East. Okwakhathesi ibutho le-Hamas selikhulule abanye abantu ababili akade bethunjiwe kusicho ukuthi sekulabantu abane asebekhululiwe. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ixoxe nomnumzana Rafael Mthombeni ongumqondisi wenhlanganiso ephathisa abalimi eye Intuva Community Project.
Ukungezwani kweHamas lePalestine mina ngibona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israel ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa seZimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni north babodwa abemathebeleleni south babodwa kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulo hlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufakane ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu khathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela eyabo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana nomlotha okungaqeda limpi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana ngoba nxa bona bengakasibheki bonaba abe-Israyeli ukudiliza lokuchaya laba abe-Hamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile sesibachayile sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arab kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela indlela i-Israel echaya ngayo lapha akulunga akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni so maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa kubese kulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Lo ube ngumnumzana Rafael Mthombeni umqondisi weIntuva Community Project obexoxa le Studio 7 eseDallas khonapha eMelika. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ibandla lakhe eleZANU PF selulungiselela ukhetho lwama-by-elections olukuza kwenziwa mhla ka-9 Mpalakazi olokuvotela abazathatha izikhundla zedale lephalamende lapho okaxotshiswa khona amalunga awe-CCC ngozithi unginobhala jikelelo walo umnumzana Sengezo Chabangu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu owedale laphezulu eleZANU PF elePolitbureau lapho umongameli Mnangagwa akhuthaze khona uzulu weZimbabwe ukuba aqhubeke evotela ibandla lakhe. Uthe ukhetho lwama-by-elections luzaveza ukuba ibandla lakhe lithandwa nguzulu esithi lizanqoba kulesi sindo. Ubonga uzulu wasemakoni ngokuvotela ibandla leZANU PF ukukhetho lwama-by-elections lapho okunqobe ukansila weZANU PF. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi ukhetho lukamhla ka-9 alukho emthethweni.
Okuqala ukuthi by-election eladikelwa mhla ka-9 December kakufananga lenzakale ngenxa yokuthi lazalwa ke i-decision iyayenzwa ngendlela engekho emthethweni ngenxa yokuthi uspeaker of parliament wabala incwadi loku-inspector incwadi engapheli kubandla le-CCC njengokukhuluma kwethu ke emavikini adlulileyo. So because of that akufananga kube le-by-election ngenxa yokubana i-by-election inesesetwa ukuthi iparty eyiyo yathuma ama-members of parliament e-CCC ekhokelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa yiyo okufanele ukuthi ikhulume ukuba nayisaba kasibo bantu behlanganisweni ukuze kube le-by-election.
Ngcishi kwezombusazwe esebenza lebandla
le People's Unity Party umnumzana Herbert Chamuga uthi kusobala ukuba iZANU-PF izimisele ukunqoba ukhetho lolu kungakhathalekile ukuba luqhutshwa phansi kwesimo esidida ingqondo. Umnangagwa kube ichasisa ngomhlangano omkhulu webandla lakhe oza kwenziwa mhlaka 27 Mfumfu eGweru. Ethi umhlangano lo uzazama ngazo zonke indlela ukudinga amacebo okulungisisa inhlupho ezibhekane lozulu weZimbabwe. Udaba lokungahlaliseki komumo wezombusazwe kweleZimbabwe lukhangelele ukuhlaziywa kabanzi emhlanganweni omkhulu womanyano wamazwe angezansi e-Afrika owe-SADC okumele wenziwe kusasa kodwa ugcine udluliselwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abakumsebenzi wezokulima bakhala ngenhlupho ababhekane lazo emalungiselelweni abo okulima lonyaka njengoba vele sebedliwe isikhathi njalo bengakatholi konke okudingakalayo okungenza balime ngendlela engabapha isivuno esingcono. UTobias Mdzingwa uyalandisa.
Abasakhulayo laba bathi lanxa uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department lusithi alukhangeleli ukuthi ilizwe lizathola izulu eleneleyo lonyaka, bebezimisele ukulima inhlanyelo ezivuthwa masinyane. Osakhulayo olima ese-Insiza, umnumzana Gilbert Nkomo, uthi usizo lokulungiselela ukulima oluvela kuhulumende lonyaka luphuzile okungaphazamisa kakhulu ontanga abathembele kuye.
Ukuthi ihulumende iyanika support kuma inputs kodwa okwalonyaka iphuzile, so sesithembele ukuthi sizithengele okungama small grains sihle siqalise ukuhlanyela kodwa ukuthi lalizulu alikani kuhle.
Omunye njalo osakhulayo wase-Insiza, umnumzana Ndaba Ezinhle Nsingo, uthi ziningi inkinga ababhekane lazo emsebenzini wokulima lonyaka.
Some other inputs ayadula kakhulu, atuye expensive yabona. And the challenge is the corona that is not a special site. They say they don't experience a plow farming. They come. So, in common, they feel so. Uli mawakona atesikale kunzi mawuti mate sinasapla nende za matreka kunde onga mamoti kisi loku owa makubala wa masaino saina la.
Inhlanyelo yomumbu sikhuluma nje isithengwa ngamadola emelika angamachumi ayisishiyagalombili US$80 emgodleni olesisindo samakilogram angamachumi amabili lanhlanu 25 kg eyayithengwa ngamadola emelika angamachumi amahlanu lanhlanu ngonhlangula lonyaka. Osakhulayo njalo ebona ngezokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni e-Yield Zimbabwe uThapiwa Nashechirika ukhala ngobandlululo olukhona ekwabelweni kwenhlanyelo lemvundiso yamafertilizer emaphandleni.
While the Presidential Farming Input Scheme has been of great assistance to many rural farmers.
Abalimi bebethole usizo oluqakathekileyo kakhulu luvela kuhulumende, kodwa uhlupho sekuyukuthi sekungeniswa ezombusazwe endabeni ngelani lezombusazwe. Abacatshangelwa ukuthi bengabe besekela amabandla aphikisayo bayancitshwa inhlanyelo lamafertilizer ukubana kungekho emthethweni. Lokhu kwenziwa ngabebandla lisembusweni labakhokheli bezigaba. Sikhuthaza uhulumende ukuthi athiyane lo mkhuba lo alinganise bonke abantu.
Imizamo ye-Studio 7 yokuthinta unobhala wogatsha lwezokulima, umnumzana Obed Jiri, ibe liphutha njengoba ubethembise ukuthi uzaphendula imibuzo ayithunyelwe enkundleni yokuxhumana kumakhalekhukhwini, kodwa size zafika isikhathi sokuya emoyeni engakaphenduli. Unkosikazi Simonile Ndlovu, osebenza kwinhlanganiso enceda ontanga eZimbabwe Project Trust, yena uthi ukuguquka komumo womkhathi ungengeza inkinga ezibhekane labasakhulayo abakubhizimusi lokulima.
Sikakhangeleni izilimo zenezo ezivuma indawo ewomileyo, asibuyeleni lizo. Sisebenzisa futhi indlela ezokulima ezivuma amanzi amalutshwane. Siyakhulumisana langomkuba, imikuba esetshenziswayo, asisebenziseni imikuba ezanonisa inhlabathi for isikhathi eside.
umlimisi omkhulu ezabelweni zemandebeleni esebenza lenhlanganiso yesitco umnumzana Wallace Banda laye ucebisa abalimi abasakhulayo ukuthi bephange bephendule amasimu kathesi.
Kodwa sinanzelele ukuthi leli izulu eline kathesi ayisilo zulu lokuhlanyela, izulu lokuthi belungiselele imhlabathi wabo esingathi land preparation. Kathesi abalimi abatsha siyabakhuthaza ukuthi kabayenzeke ama-cropping programs abo beqoqe ukuthi bona hayi bajonge ukulimani. Siyakhuthaza ukuthi akabahle bethenge kathesi izinhlanyelo zabo abazifisayo.
Ngaphandle kokuphendula amasimu, uBanda uthi kunengi okumele abalimi begogelele bengakaqalisi ukulima.
Siyakhuthaza njalo ubana abalimi abatsha ngesikhathi lesi kakube yisikhathi sokuthi bebe beqoqa imithi yabo abazayo beyifuna ukuthi beyisebenzise, imithi eyiyo econtrola ubudli esingathi ama-pesticides.
Abanye abalimi abasakhulayo bakhala ngokuthi lanxa bayabe bezinikele bafaka konke abalakho emsebenzini wokulima minyaka yonke, bazithola bengatholi inzuzo ekhanyayo okubanyampisa inhliziyo, bacabange ukuthiyana lokulima.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ikomishini elawula amacala awenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, namhlanje isungule umhlangano wokuxoxisana ngendlela izwekazi le-Afrika elingasebenzelana ngayo ukumelana nohlupho lwenkohlakalo lobusela bomnotho kaZulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso ye-Transparent International yethule impumela yophenyo olwenziwe nyakenye oveza ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo kwezenkohlakalo. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emazweni angabaphose angamakhulu amabili 180 akhokhelayo kwezenkohlakalo, eleZimbabwe litholakalele kusibanga sokuphezu kwekhulu lengxenye 157. Isikhulumeli sekomishini le-ESAC unkosikazi Simiso Mlevu uthi lomhlangano ubuthaniswe ingcitshi ezigoqela ezemakolishini aphezulu, abomthetho lenhlanganiso ezizimele obebonisana ngendlela yokumelana lenkohlakalo.
Injongo yikuthi lezi ngcethi zithi ngazihlangene zishare ama experiences, ulwazi ukuthi kungalwiswa njani ubugwelegwele lobu osobande kangaka e-Africa lasemhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi ecubungula ngezamalungelo kaZulu ekunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi loba lomhlangano ulenjongo enhle, udubo yikuba kuphelela emlonyeni kungela ababotshwayo ngamacala enkohlakalo elizweni.
Nanko ge o just dvaza tjena o pataya moyo o skotsa kuphanya labo yena tsha rushwaya baloko bejakala bengathondiswanga. Izakhi iZimbabwe Anti-Corruption Commission le liqembu eliqeda isikhathi lezimali zikaZulu kalidilizwe kufakwe amalunga angela budlelwano kumbe ubungano lezanu PF lomnankagwa.
Umnomzana esincube enye njalo ingcwethi ecubungela ezomnotho ekunhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association laye uthi ukuxoxisana ngenkohlakalo akusizi, okufunekayo yikuba izakhi ibonakale ukuthi ilamazinyo ayikhonkothi kuphela.
Sibonile i-Al Jazeera iveza kahle kamhlophe ukuthi kulabantu abeba igolide lelizwe, abantu abalezihlalo ezinkulu, akulalutho olwenzakalayo. Abantu abalandelelwayo ngabantu abancane kakhulu abangatshontshwa okuningi njengalokhuyana okutshontshwa ngabantu abakhulu. Ngakho-ke kuzafanele ukuthi kutshintshe konke khona lokho uma inkohlakalo izasuswa elizweni.
Ingcweti lezi zithi izakha kumele iqinise umsebenzi wokuphenya, ukubopha ukuchuchisa kanye lokujeziswa kwabatholakala belamacala enkohlakalo. Kodwa iphendula kulombono, unkosikazi Mlevu uthi bona amandla okwenza lokhu kabalawo ngokugcweleyo ngesizathu sokuba lokhu kudluliselwa kuhlangothi lwabachuchisi olwe-National Prosecuting Authority.
Izakhi yanikwa amandla okubamba, amandla okucubungula, amandla okuthatha abantu ebanika abathonisisayo. So izakhi iyabamba, izakhi kayisiyo erelizayo. O ase aba releaser kuyabe sokungolunye ugatsha lukahulumende, and izakhi kayilawo amandla awokuthi ingenele endleleni abasebenza ngayo.
Umsekeli weBindura University of Science Education uProfessor Eddie Mwenje ovule umhlangano uthi inkohlakalo isiluhlupho olumemetheka okwethusayo kunhlangothi zempilo ezichiyeneyo okudala ukuba isilinganiso yesikhulu sabantu sihlale kusimo esibi sobuyanga.
Everybody should prosper, and people should feel that if they have got the right credentials, they can be able to get certain jobs, not because of somebody who is there or other things.
Ngibona ukugcila kwenkulumo kufuze kweyame ekunothisweni kwelizwe lozulu. Njalo umuntu ngomzekeliso kufuze aphiwe umsebenzi awufaneleyo ngemfundo yakhe, hayi ngokuthi ubani wazana lobani. Lapho singathi inkohlakalo iyabe isinqotshiwe.
Iningi labakade bekulumhlangano bakhuthazwe ukusetshenziswa kobulembu phansi kohlelo olwe-electronic procurement system abathi kungasiza ukuphephetha labo abaphatheka kunkohlakalo. Baphinde banika njalo ingqobe kuzakhe ukuba ingene ezigabeni ifundisa ngenkohlakalo le. Bephendula kulokhu bathi sebetholakala enkundleni zobulembu njalo sebevule amahofisi endaweni ezehlukeneyo zelizwe lapho uZulu angamanyana labo khona. Bathi njalo baphezu kokuxoxisana ngomthetho ongaphakathi asiswa ngabedalele parlamente wokuvikela labo abanganyenyezela ngodletshana lwenkohlakalo engabe isenzakala ephambanisa ukuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko yelizwe. Umhlangano lo oqitshwa kusasa wenziwa phansi kwendikimba ethi Combating Corruption for Sustainable Economic Growth, Promoting Good Governance, Accountability and Ethical Culture in the Public and Private Spheres. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi size imbono yabo ngokufola okwenze inzalo yeZimbabwe seSouth Africa ikhuthaza umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi achiyene lokusekela umbuso weZimbabwe. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko kuStudio 7 lilakho ukusithola kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela iStudio 7 lingasimamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 13860 15460 kHz kushortwave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 6175 7255 shortwave. Ngakehlukana izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeli weTafara Mabhuku edalela eParliamente engowebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC, umnumzana James Chidakwa ubika ethunjwe izolo emzini wakhe oseActuras eduze leHarare. Abasekeli bebandla ele-CCC abase-South Africa bamanyene lezinye izizalwane befola betshengisela e-South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.